manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 13/2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa okandira vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change utsi unokatyidza kumasvingo. Bato reThe UNC roita musangano kuBuhera. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Ii ndiyo mimwe msoro inao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reThe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa nezuro vakaita musangano kwanyashanu kuBuhera uko vanoti nzvimbo iyi yasaririra kumashure zvakanyanya. Tavabata kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyu.
KuBuhera kwaChibunyashanu takave nenguva yakanaka, reception yangu yakanaka, vanhu vakafara zvikuru vachinzwa kuti ini ndakakurira kuZiyande right next to kuBuhera, saka ndinoziva zvido zvavo. Chokutanga chandakataura inyaya yemvura yedhamu remvura, vakasimuka vakapururudzwa namai nana baba.
Chii chamai vavimbisa panyaya yedhamu iri?
Ndakavavimbisa kuti save hunzinonzi save hunopfuura nemukati menyika iyoyi rune mvura inoenera ichindorasika kuIndian Ocean, saka isusu inini ikapinda, hurumende yedu ZANC ikapinda, inoita kuti pagadzirwe madhamu mairi anobata mvura inobva muna Save kuitira kuti irrigation igoitwa. Bhora inopisa chaizvo, saka kunopisa mukaone mvura nemvura ino rakanaka nefertilizer inenge ichibva padoro industries, wanoita chikapu chakanaka chaizvo. Ndakaumbisa izvozvo kuti zuva nemvura zvinodanana nechikafu.
Ndeapi mamwe matambudziko amakaona muBuhera umwe ari kuda kugadziriswa kunze kwenyaya yemvura?
Pane rimwe dambudziko ranakabvire kusimudzira kuti kunoda infrastructure, nekuti Bhohera, migwagwa yekuBhohera inotsiririsa kufamba chinhanho chinoita kana kuti makiromitas matatu nemotikari, unofamba uri almost at 0 miles an hour. Ini ndakandiri kutodhiraivha ende ndakazvionera pachezvangu kuti migwagwa inoda kugadziriswa, nekuti madzimai, kutoti mudzimai ari mwane nyoka auda kuti aende kuchipatara kodhiriva, vanozobopa mombe wotakura mudzimai atonge angosununduka wofamba nechikochikari. Munyika yatiriyo hazvichabvumirwi yoda izvozvo. Migwagwa inoda kugadzirwa zvakanaka, mabhridhi achigadzirwa zvakanaka, ndozvandakavaumbisa. Ende ndinozviita nekuti nyika iyi inyika ine vanhu vakarwa hondo, inyika ine vanhu vaitarisira rugare rwakanaka asi havasi kuzviwana.
Hamuna kumbokanganiswawo here kuita misangano yenyu? Zvakafamba zvakanaka.
Isu takakutenda kuti vanhu vemutemo vanowimba kuti vanhu veUANC vanhu vakarongeka, saka nehatina kunge tine matambudziko nevanhu vemutemo, nekuti chokutanga kana tine tsamba yedu notification letter yedu vakaigashira zvakanaka. Vanhu variko vacho vanoda runyararo, vanhu vekuBuhera vanoda runyararo chaizvo. Sakani mapurisa eko nevanhu veko venyu vene misangano hapana vanhu vakatombotineta kwete.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reThe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa vachitaura vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwemoto kuHawaii muchitsuwa cheMau wakwira kusvika pamakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 93. Asi vakuru vakuru vehurumende muAmerica vanoti vari kutarisira kuti uwandu uhu uchatowedzera sezvo vamwe vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi nhasi muguta reNyala nemudunhu reSouth Darfur kuSudan. Vanhu vanodarika mamiriyoni mana vamanikidzwa kutiza misha yavo nekuda kwehondo pakati pemauto ari kutungamira nechimwe chikwata chakapandukira chinonzi Rapid Support Forces. Makaterera kuStudio 7 munokwanisa kutinzwa musi wemuvhuro kubva na 6 a.m. kusvikawo chishanu pamasaisa anoti 909 a.m. 6175 7255 pashortwave. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
Sarangu. Ndinonzi John Muchenge, ndi director weForex Zimbabwe Foundation organization inoshanda nevechidiki kurudza runyaro mukati menyika yeZimbabwe.
Vamuchenje, takaona svondo rapera pachinyorwa chibvumirano chinonzi Zimbabwe Youth Charter on Peace in the Electoral Process. Mungatudza kuti chibvumirano ichi ndechei chaizvo?
Okay, ndinotenda. Svondo rapera musi wechina pakasangana mapato anova 11 arikuparticipata mumaelectioni rakaita sanomusi wa23 August. Vechidiki maleaders avo vakasangana nachibvumirano chekutanga cheyouth peace pledge, yatinova umbiro reunyararo rekubvumirana kwerunyararo pakati pevechidiki yemuzimbabwe. Then chechipiri tikasangana zvedhokumendi ramataura Zimbabwe Youth Charter in the electoral process. Rinova dokumendi ragadzirwa nevechidiki vemupato 11 atatauraya vachiita chibvumirano uye sungano yekuti sevechidiki tatsidzira kuti tiri kuda kuti vechidiki vaparticipate mune zvematongerwo enyika asi tiri murunyararo.
Saka chibvumirano ichi munozoona sei kuti chazadzikiswa, vamuchenje? Zvinenge zvichifamba sei
muchibvumirano ichi chagadzira yatinoti Youth Peace Council? Ichava kanzo inoti bato rimwe nerimwe richati pa 2 mamembers achapinda mariri. Richanga riri kanzo inenge ichiona kuti vechidiki hatisi here kuwanikwa tiri pamberi pekuita mhirizhonga, uye kana tichinge takadaro richapawo simba rekuindarogeta nekuingeja political party inenge ichiwanikwa iri pamberi pemhirizhonga. After maelections tichasangana tekutanga sekanzo iyi togara pasi toongorora sarudzi rakamba sei tichiona mareports atinenge tichiwana from interest namapurisa togona tii tichikungwaridza mareports wavo ese tichatogara pasi nemapato toonesana kuti chatakagona ndezvipi tisarudza pfuura ndepapi patingaimprove kuti rande tichingomiri napisi mukati menyika inedu yeZimbabwe.
Saka kanzuru iyi yatotanga kuita basa, vakatosarudzwa here vari kupinda kana kuti urongwa hwamaakuita?
Urongwa hwatakuita savakangosaina dhokumendi yaraya vese vakasaina masiginjonzi mudhokumendi munoti vachati patuma members but ati mazuva ano takanangana maelections mabato edu ari busy kukambena paground tege kuva disturbe. As soon after maelections tichagara pasi zvakanyanya muna September kunyanya musi wa 20 September tinopembera international peace day tichagara pasi toevaluata peace pledge yedu kuti zvatakasainira nezvatakaita here tichi tingaite kuimprova. So we need our strategies anyanga chibva kumayouth emapolitical parties kutoita sei kuti tinoti zero tolerance to politically motivated violence where young people are taking a lead. Tida kubvisa kuireza kutsvaya kubvisa muchese kuti pasavanikwe mhirizhonga mukati meelections dzedu. So after maelections tichagara pasi yatinoti inaugural meeting yekutanga yekanzo yedu.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vange vachinyorerana chibvumirano sechakanyorwa ichi?
Munoona panoitika mhirizhonga munyika dzedu dzakawanda noti muzimbabwe chete pano nedzimwe nyika vechipiki ndo vanenge vari pamberi penhauriro dzatinoti vanoshandiswa sematools or vanenge vari pafourfront. So tinogara zvei takati aiwa ngatiingegei vechipiki vacho tivaonese zvakanaka runyararo tivadzidzise kusinombori nyararo chipatina neNPRC neva National Peace Recruitment Commission yemuZimbabwe ibve nana Zet kuti dzidzisane sevechipiki kuti varume nyika ino ndeyedu mirinjonga haina kunaka zvinodhaka hazvina kunaka ngatirispechanei zvisinei kuti ndire bato ritu because mayouth ndovana vanoka chitima matombo achipotsera achiita zvakawanda panopesaanonga pane mirinjonga so takaona tikava ingeja ivo tapiwa mvumo nevakuru vavo zvinova kuti nyika yedu yendendee tinofara kuti mapresident emapatis iwayo vakabvuma kutishande nevadiki vavo so tinovimba kuti pfundo yatiri kuvapa vechidiki iri kuchinja maonero avo iri kuchinja mafungiro avo uyezve iri kuchinja maonero avanoita mamapolitical parties which would learn to respect one another regardless of our different political affiliation. We are all Zimbabweans.
Aiwa tinokutendai zvikuru vamuchenje nekupinda muchirongwa chedu zvakare.
Tinotenda maicha basa.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Mapurisa nhasi akandira vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, utsi hunokatyidza uhwo hwapindawo mudzimba dzevanhu vari pedyo nenhandare yemamutse. Umo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vamiswa vari pakati pekutaura nemapurisa zvichinzi nguva dzakatenderanwa dzanga dzakwana. Svondo rapera, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakamboudza Studio 7 kuti vari kukurudzira kuti mapato asaite misangano usiku, uye vachiti kana nguva dzakatarwa dzakwana vanofanira kutanga kupararira. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanogara mumusha wekwaSiski kwaMucheke vange vasina kuuyawo kumusangano wavabatanidzirwa apo vakandirwa udzi hunokatyidza mudzimba dzavo. Vachamisa vachema-chema kuti mapurisa ari kuramba achivavharira kuita misangano yavo, vachiti makuseni varambidzwa kuita mumwe musangano wavo muChowani Stadium kuChiredzi.
Kwandandiri kuChiredzi, varamba kutiite rani muChowani Stadium ndobva vatendei munoita kuHippo Valley some 15 kilometers. What shocked them was that the stadium was full. Musango imom.
Vachamisa vavimbisa vagari vemasvingo kuti dhorobha ravo rinofanira kugadzirwa kuti rive guru sezvo ririro dhorobha rakatanga kuvakwa munyika, uye rinofanira kuita mabhizimusi sezvo riri pedyo nenyika dzakaita seSouth Africa.
Tira chinhu chimwe chete kuti patinopinda toda kugadzira nyika yedu kuti iremekedzwe nekune dzimwe nyika. Nyaya yokuti nemaminera 60 asi hatina mabasa is an insult. Maminerals hatinawo, they are able kuti atinze mabasa munyika muno. VekuSouth Africa vambouyawo kuzotsvaga mabasa muno. Vari kune dzimwe nyika vedu vadzoke muno. Vanhu vaziva kuti Zimbabwe ndo economy ine the strongest currency. Chinotanga kugadzirwa kuti economy inake mutungamiriri.
Vaendera mberi vachishoropodza kubudiswa kuri kuitwa zvicherwa munyika zvisina kuvandudzwa kuti zvizotengeswa, vachiti vekunyika yeChina vari kumora lithium kubhikita vachinokonenzera kunyika yavo.
Mukoma anga atachauya wokugadzirira kuno lithium isaenda isina kuproseswa nebeneficiation. Mukoma akaitadza, mukoma nandi achagadzira. Mukoma akakuudzai kuno kuti achauya wokukumurzai masvingo modzorerwa status yenyu as the ancient city of the country. Akaita dzamukoma, mukoma nandi achaigadzira. Saka ndinokumbira kuti kana muchida kuti dzorere nyika ino masvingo pakukura, motraya mukomana.
Vachitaurawo parutivi pemusangano wemutungamiriri wavo vari kumirira CCC mudare reparamende mumasvingo eben, vamati nimirairi vati bato ravo rikakunda vachapedza nhamo iri kusangana nevanhu munyika.
Kuti vanhu vanoshaiwa maambulensi ekuti vaiisa kuchipatara vatengwa vachida kuzopatara asi mapolitical parties achiwana kumari yekutenga mota saka ndozvimwe zvatenga tichitarisa tinapa
izvi zvatsinirwa nevari kukwidza kuita kanzera muwadi 2 mumasvingo muzvare shande wechiwara vati bato ravo rikapinda vachaita kuti vechidiki vawane mabasa
tiripo pano parali yedusara nemasvingo tichikufara neturnout yatikuona vezoti vanhu vari kufarira chino ende we are confident that we are going to win as triple C in masvingo vachallenges sevanhu vari murace waomusi nawo atinosangana nawo but ndokutipurana race zvinhu zvatikuona kuti tichiita overcome and we are going to win.
Vashamisa vatiwo vakapinda vachasunungura mapurisa nemasoja kuti vasashandiswe nevemapato ezvematongerwo enyika vachiti vanofanira kusungunuka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vange vari kukereke yeZCC inotungamirwa naBishop Nehemia Mutendi. Kereke iyi semakore ose yange ichipemberera kurarama kwakaita vakaivamba Bishop Samuel Mutendi vakashaya muna 1976. Mhemberero idzi dzinonzi Zuva raSamere. Izvi zvaitirwa kuGokwe uko vaMunangagwa varumbidza chechi iyi nekuramba ichirangarira gamba rayo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatiendei kune umwe mutereri wedu. Makadiniko uko?
Makadi diko mkuma Tanonoka Wande.
Ndiripo zvangu. Ndiri kutaura nani uye munoda kubetsegwa nei nhasi?
Zita ndinoitwavo Ostalus Chacha. Ndanga ndichikumbirawo kuvhunzavo nyanyanyanya nezvinhu tine zvatinonzwa zvichiimbiwa mumakerekemu zvichinzi umwe noumwe achanomira nezvake kudenga. Asi chandaida kunzwisisa nechokuti zuva tiri kurarama anaya pane zvinoitika zvakaita sekuti munhu anogona kufuridzikwa mhepo dzakaipa dzekuti anokwanisa kana kutouraya munhu asi kusiri kuda kwake, dziri mhepo dzinenge dzatumikwa paari kuti aite zvinhu zvakaipa. Saka ndaida kuziva kuti nyaya dzakaita dzidzidzidzi anonumira nadzo kudenga ndiani, atumira munhu mamhepo kuti aite zvakaipa here kana kuti atumigwa mamhepo kuti aite zvakaipa. Zvaidawo kuti ndimbonzwisisawo mutibvunzire kuvafundisi.
Ostalos, kukubetsera nenyaya iyi tabata Pastor Silvanus Mukoriro. Makadiniko Pastor Mukoriro? Betserawozve mutereri wedu.
Kwazwai mukoma Tanonoka Wande. Ndanzwawo mubvunzo wemutereri mukoma Ostalos Jacha. Chokutanga chinofanira kuzikanwa chinotaurwa nebhaibheri kuna Ezekiel chapter 18 verse 4 ne verse 20. Zvanzi nebhaibheri, mweya yose ndeyangu asi mweya unotadza ndiwo unofa. Mwari ndiwo muridzi wemweya watumira mamhepo nemweya wakunze nemweya wauraya. Mweya yese ndeyamwari asi mweya unenge waita chivi ndiwo mweya unofa. Ndozvinotaura soko ramwari. Kureva kuti mubvunzo wamukoma Ostalos mubvunzo wakanaka uye mubvunzo utori nemhinduro kudhara.
Mhinduro iyoyo ndiyo yatiri kutoda Pastor Mukoriro, tiudzei zvizhinji.
Because vatopindura kuti mumwe nemumwe anonomira nezvake, ichokwadi mumwe nemumwe anonozvimiririra. Dambudziko hombe nderekuti kana munhu akasatora Jesu kuti ave Ishe namambo muupenyu hwake, kureva kuti Jesu vakutonga muupenyu hwake. Zvinoreva kuti Satani kana mweya yetsvina ine mikana wakakura wokutonga muupenyu hwemunhu iwoyo. Une mukana wakakura wekutuma munhu zvekuita, wekukondrola munhu achimuitisa zvinhu. Satani unokondrola munhu yeye achimuitisa zvaanoda kumuitisa. Anokwanisa kumukonzeresa kuti aurai. Anokwanisa kumukonzeresa kuti akonzere kuvamwe kuuraya. Mweya unenge uri mauri hausi wamwari. Saka anotadzira mwari zvichibva pakuti atungamirirwa naSatani kuzviita.
Tiendesei kuBhaibheri mufundisi, tingazviwana papi mubhuku dzvene iri?
Tikaverenga Bhaibheri shoko raMwari kubva kuna vaGaratiya chapter 5, mukaverenga kubva paverse 16, Bhaibheri shoko raMwari rinobudisa pachena kuti isu tinofanira kutungamirirwa nemweya, kwete kutungamirirwa nenyama kuita zvinhu. Nokuti vanenge vatungamirirwa nenyama kuita zvinhu havagari ushe hwekudenga. So ukatusundira munhu mamhepo, watungamirirwa nenyama uye watungamirirwa naSatani. Kana ukauraya munhu, watungamirirwa nenyama uye watungamirirwa naSatani. Saka zvinoreva kuti vakadaro zviri kunzi nebhaibheri havangadyi ushe hwekudenga. But mukatarisa kubva paverse 22, Bhaibheri rinozoti asi vanotungamirirwa nemweya vane zvibereko zvemweya zvinosanganisira kuzvidzora. Kurova kuti kana ndichinge ndatadzirwa nemunhu wandichatarisira kurova okuuraya, nyaya yangu ichava pakuti nokuda kwamweya mutsvene vandiri, nokuda kwaJesu ari kutonga mandiri, ndichazvidzora ndorega kurova munhu ondorega kuuraya munhu. But asi kana ndisina Kristu mandiri, ndisina Jesu mandiri, ndisingatungamirirwi nemweya waMwari, yeti mizu ndiri kutungamirwa nomweya usiri waMwari unova mweya waSatani. Saka mweya waSatani uye urikwanisa kundifurira kuvenga hama yangu ndobva ndaitumira mamhepo kuti uraye munhu. Mweya waSatani uye urikwanisa kundifurira kuti uraya munhu.
Saka nyaya ndeyei apa Pastor Mukoriro?
Nyaya ndeyekuti ndiani mambo ari kutonga muupenyu hwako? Kana Mwari varivo vari kutonga muupenyu hwako, mweya mutsvene vanokutungamirira kunzira yakanaka, vanokutungamirira kumafuro manyoro, vanotungamirira mweya wako kunzira inozorora. Asi kana Jesu vasiri mauri, zvinoreva kuti saka une mweya usiri waMwari unova waSatani, uchakutungamirira kurufu. Nekuti Bhaibheri rinototi vanotungamirirwa nenyama kana kuti vanotungamirirwa nemweya usiri waMwari vanotungamirirwa kurufu, vanotungamirirwa kunzira inoparara. So isarudzo yakaitwa nemunhu yekusatenda muna Jesu inosiya achipinda mutsaona dzekutumirwa mamhepo kana mutsaona dzekuuraya. But Mwari unotonga vanhu vese ava nekuti mweya ndewake. Vanhu vese vari vaviri havatadza, uyu atumirwa mweya mamhepo, uyu auraya, vese pamberi paMwari vatadza. Saka vachatongwa nokuda kwezvivi zvavo. Saka ichokwadi, mumwe nemumwe achanomira nezvake, uyu achanomira nokutumira mamhepo, uyu achanomira nekuuraya, vese vachatongwa pamberi paMwari.
Pastor Mukoriro, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
Ndatenda
vateereri. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio enyu nemibvunzo yenyu kunhamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvanga zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Mumakwikwi echibuku Super Cup, Highlanders yarova iyo Bulawayo Chiefs 6-5 mapenalties mushure mekuita Mangange 2-2. Capes United yarova Wange 1-0. Herentals yarovawo ZPC Kariba 1-0. Tochitarisawo imwe nyaya. Muri yenhabvu muZimbabwe haina mufaro nemafambiro ari kuita urongwa hwekugadzirisa nhandare dzenhabvu. Vakawanda vanoti vave kutyira kuti chikwata chavo chemaWarriors chingangotambira mitambo yacho kunze kwenyika, izvo zvichazovadhurira. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mukuru weZifa Normalization Committee vaLincoln Tasa vanoti vari kutarisa siku nesikati mafambiro ari kuita gadziriso yeNational Sports Stadium nerufaro, sezvo paine makundano e2026 World Cup ari kuuya. Vanoti ishuviro yavo kuti nhandare imwe chete pambiri idzi inge yapera panotanga makundano akakosha aya.
We're very anxious because we've got the World Cup in November.
Takatarisa nemazimatsuku kuona kuti gadziriso idzinandare iri kufamba sei. Tine World Cup munambudzi hazvifadze kutamba mutambo wekutanga kune imwe nyika.
Kunyange hazvo vamutasa vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita zvinhu kuRufaro Stadium. Vanoti vachagara vachibatana nevekanzuri yeHarare pamwe neve Sports and Recreation Commission kuona kuti gadziriso idzi dziri kufamba sei. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kukumbirisa kuhurumende kuti dai yagadzirisa nhandare yeNational Sports Stadium.
Zvinhu zvinonyadzisa kuti tiwanike tichitambira mutambo yedu yenhabvu kunhandare yedzimwe nyika. Aiwa, isu tiri kushungurudzwa nazvo.
Izvi zvatsimirwawo nenhengo yeWarriors Friends Club vaProsper Bebe, avo vanoti nguva iri kufamba vachiwedzera ivo kuti kuzotevera maWarriors kuZambia kana kuSouth Africa kunodhurira veruzhinji.
Chikumbiro kuti tavagadzira nhandare yedu zokurumidza bhozi kuti tiende kuZambia zvisinotidhurira.
Pari zvino Zimbabwe haina nhandare kana imwe chete zvayo inokodzera kutambirwa nhabvu nechikwata chenyika mushure mekumiswa kweNational Sports Stadium neve CAF kana kuti Confederation of African Football. Asi mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzare Eleta neNgomacha vanoti basa riri kuitwa muNational Sports Stadium vachiwedzera ivo kuti michina yematikiti yemagetsi yakatotengwa uyezve iri kutoiswa. Gurukota rezvemitambo muzare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare yeNational Sports Stadium ichange yagadziriswa mitambo isati yatanga. Asi vakawanda vanoti hakuna zvizhinji zvaitwa muNational Sports Stadium zvinoratidza kuti nhandare iyi inokwanisa kushandiswa gore rino. Zimbabwe inoda kushandisa imwe yenhandare idzi makundano echan neWorld Cup mushure mekudzorwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa10 Chikunguru. Mumakundano eWorld Cup, Zimbabwe yakaiswa mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Mitambo yeWorld Cup iyi iri kutanga munambudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mapurisa okandira vatsigiri veTriple C hutsi hunokatyidza kumasvingo, achimisa vaNelson Chamisa, mutungamiri webato iri, kupedzisa musangano wavo. Bato rinopikisa reThe UANC rakaita musangano nezuro kuBuhera, uye mutungamiri webato iri Dr. Gwinyai Muzorewa vanoti nzvimbo iyi yakasaririra zvikuru. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Kit Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuNcwabakazi 2023 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imkhankaso kwakathesi ibisahamba kuhle ngaphandle kwezigameko zokwethuselwa esizibonayo.
Abakubandla leCitizens Coalition for Change bathi ibandla elibusayo libatholise nzima.
Yathi ayiparetha every ama meetings, every rallies esikwenzayo, yikho esibakhuthaza khona both parties ukuthi see after elections we are still brothers and sisters. So asikampeneni kulokuthula kungaliwa kungalani.
Abakubandla leZANU-PF bayakuphika lokho.
Hambe kahle kakhulu ngoba sibonga nje ukuthi umsebenzi wakhe ukuhlonipheka kakhulu ufana nomfowethu futhi Elvis. Bangamaqhawe laba fowethu bobabili.
Sebebekiwe abaqembu leinsimbi zezwane ababhubhe ngeviki epheleleyo. Zalathulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Amabandla ancintisa kukhetho oluzayo akhankaza ngamandla ezabelweni zonke sekusele insuku ezilijumi ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhulu eZimbabwe. Amalunga ebandla elibusayo asabalele ilizwe lonke lapho abathembisa khona abantu izulu lomhlaba lingavotelwa kukhetho lolu. Umnumzana Nelson Jamisa ukhokhela ibandla leCitizens Coalition for Change ubesesabelweni semasingo emhlanganweni omiswe ngamapholisa ajike intuthu ehijayo abantu basabalala. UJamisa ugcodoze kakhulu okwenziwe ngamapholisa amtshele ukuba isikhathi sakhe besesishayile yena esakhuluma labantu. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okuhlangothi lwabatsha kubandla leCitizens Coalition for Change uthi manengi abakubandla leli abakhahlanyezwa ngabakubandla elibusayo.
Imkhankaso kwakathesi ibisahamba kuhle ngaphandle kwezigameko zokwethuselwa esizibonayo. Izolo siseFalcon Mine Ward 22 Enogo Area 4 i-opposition sivakatshele khona sisenza i-door to door sisuke lapho sesigijinyiswa ngalo lolu dlame esilwenziwayo yiZANU-PF. So siyakhampeyina sibili siyazama ukuncenga kodwa siyethuselwa abantu bethu bethuselwa okwakathesi sesithembele khona ukuthi mhla ka 23 August uNelson Chamisa uyangena. UNelson Chamisa uyathatha amatomu wombuso kuleli lizwe sibe lokuthula.
Umamlotshwa uthi bakhathazekile kakhulu abantu elizweni lonke jikelele abafisa ukuvota ngokuthula.
Izigameko zodlame siyazibona hayi kuphela ezansi emathebeleleni, izigameko zodlame sizibona eMashonaland kule champion lethu elibulewe yiZanu eChiredzi. Simi ngezinyawo akulanto enhle. Sikulindele besivele sikulindele ukuthi iZanu PF izakhipha iviolence sokusiya ekucineni kweelection ukuthi bethusele abantu. Okuhle ngalokho ukuthi abantu abakayethuki esiqinisweni ukuthi khonokho abakwenzayo kwekwethusela abantu kwenza abantu bafuna ukuthi iZANU PF iphume kungene ubaba uadvocate Nelson Chamisa asiphathe ngokuthula. So kwakathesi iMashonaland yonke alipheli ilanga alipheli isuku singezwanga isigemegeme sokuhlukunyezwa isigemegeme sokudatshulwa kwama-posters awe-CCC. Siyabona ukuthi tolerance yinto engekhoyo kuZANU PF. Ngiyabona ukuthi iHerbert Chitepo School of Ideology ayibafundisanga abantu beZANU PF ukuthula lokutolerate abanye abantu abalembono etshiyeneyo. Abafuni khona ukuthi imbono etshiyeneyo ifike ezigabeni ngoba bajwayele ukutshela abantu propaganda lokutshela abantu amanga. So kwakathesi siyazama ukuthi lathi njenge-CCC sesivele sesingenile ebantwini, sesihlele enhlizweni zabantu, siyathemba ukuthi abantu bazayenza okuyikho ukuzikhulula mhla ka-23.
Kodwa umnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesabelo seMatebeleland North uthi kuthule zwi eMatebeleland North.
Kuhamba kuhle kakhulu my brother, kuhamba kuhle kakhulu kakhulu kakhulu. Kulokuthula elizweni, abantu bazikampelela freely and akuhamba kuhle kakhulu kakhulu. Angikusho ukuthi kula campaign.
Yes, zokodwa kula abantu
ngama rallies nje kuphela for different parties ukuthi kula campaign but akuthule thule okuthule kumangalisa elizweni yes.
Ndile kwenze njani kona ngapho eMat North uthi ukhanya kungani kulokuthula kangaka?
Yeah, siya iparetha every ama meetings every rallies esikwenzayo. Yikho esibakhuthaza khona both parties ukuthi you see after elections we are still brothers and sisters. So asikampeneni kulokuthula kungaliwa kungalani. Yikho esikwenza iprovince azozuza ukuthi akule incident ukuthi ubani kwajikidela ubani and we have activated ijoke. Ukuthi vele ibe kusenda ukuthi any muntu ofuna ukuthi kube lemsindo uzakhamuzi those people they should be arrested and kuthule zizwe province ya
ye nxa sikangela ke kule nyamandlovu lebubi kulabanye amaplazini ngale bathi kubangazani bayithuselwa ngama hovet bathi siyakhipha lapha lingavele votele amanye amabandla ukwakuzokwakho
akuqalwa lokhu akula muntu okhuluma lokhu ngaphandle kwamfowethu omunye upresident wenye opposition okhulumileyo nje mgceke ukuthi nxa engangena kupawa uyacalisela khonapho ukukhupha abantu emapulazini esisile abakhutshwayo. So kutsho ukuthi mgceke ukuthi into ena engawini uzakhupha abantu abamnyama efaka amakhiwa not ama-ovet ngoba lo engakukhuluma khonoko siyamphosela phakathi umrelease after elections.
Ye masikhangela-ke ngamakampeni enu kumbe ngithi ngomkhankaso wenu livele litshelana abantu khonapho nxa libhotabhota
uyazi kathesi njengeruling party ezanu-P F upresident esilaye nge-4 years engenileyo akudingi ukuthi yena ekhampeni imisebenzi yakhe iyamkhampenyela upresident idini nangakho ngokutshintsha impilo zabantu lange-economy esitshintshe ngayo zosukuma-sanctions uyakwazi before ingena uba umnangakho bekulama-cues angapheliyo awe-fuel sewaphela bekulama-cues angapheliyo emabhenki sewaphela and ubone le infrastructure emgwaqo yakhiwayo sithi umgwaqo wokuqala oqala sukuwakha from Bed Bridge maswingo maswingo harare harare Chirundu ubone ukuthi ngumgwaqo onjani ukhangele yona ibhoda yonangwayo ukhangele iphalamende eziyakhiweyo emadamden ukhangele ama-airport i-upgrading of i-Victoria Falls airport le-Robert Cabrini Mugabe airport ukhangele ukuthatha abantwana abaningi kobocholotsho kobopulumt le-Bulawayo bebesifa behamba ngeganga ngenxa yokuthi bebe-aplaya ama-passport engaphumi kathesi wabo umnankakho udivolvile ama-passport unga-aplaya only 3 days i-passport yomntwana isiphandle sekwase uzihambela egoleni zokwenzayo ephinde ethenbuke elizwe nxa ibona izinto ozilanda egoleni zingasebenzi so kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe
abantu abafika izigidi eziyisithupha 6 million bakhangelwe ukuba bazavota kukhetho oluzayo. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abafika phose 193 ababulewe ngumlilo owesabekayo eHawaii. Umlilo lo ubhidlize izakhiwo ezidlula inkulungwane ezimbili 2200. Inkokeli yokholo lwesiKristu labanye bakwaleNije lapho abakhulumisana khona labahluthuna intambo zombuso kwasuswa umnumzana Mohamed Bazoum esikhundleni. Amasutsha ahluthuna umbuso ayala ukubisela uBazoum esikhundleni kulandela isicelo senhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla sixoxa lo umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcweti kwezamasiko esintu. Baba Mathe, kunjani baba?
Ngiyaphila Mthembu, ngabe linjani nabalaleli emsakazweni?
Hayi, siphile kakhulu. Akusitshela ngohambo lweni lolu eSwati.
Mthembu, uhambo lwakomakhe lokuya eSwazilandi seluneminyaka mhlawumbe engathi emithathu baqala. Luqale eSouth Africa. Lusungula ngoba ukhumbula ukuthi kube kwaba nezinhlelo ezabodudula, into ezifana nazenezozanophobia ebezisenziwa ngabantu abangaqondisiyo ukuthi thina e-Africa siyinto yinye. Yimbumba thina singabantwana bakomakhe sacala ke uhlelo lokukhomba ama-Afrika ukuthi siyintoni silonda umzila wabokhokho lapho bahamba khona. Kumbula umlando womathe uthi usuka eSwazilandi uzowela eSouth Africa. Uma usuka eSouth Africa ukhona umzila obheka eZambia usiya kweMalawi usiyawela eTanzania. Ihamba nesizwe sakoMaseko kwabuya futhi inikule lehamba loZwangendaba iphuma ngaphansi kobukhosi bakwaNdwandwe. Kwazobuya ke lobo bukhosi bangakitho kwenkosi uMzilikazi sokuphuma uMzilikazi naye waphuma futhi nesizwe sakoMati esuka kwaZulu lapho kwakule ndunankulu khona eyayibizwa bethu ngoGwabalanda eyayiyona yayihangamele umhlahlandlela lwayo.
Singathi-ke eSwatini libone bani khona ngale lifike lenzani?
Okokuqala kwaba nequla elahambayo layofika lisiyabona amagugu akomati khona ngale ngathi amandliza. So kunenkosi laphayana ebizwa kuthiwa ngumvimbi makhe. Kodwa ukhumbule ukuthi kunesilo abantu bekusuka bekusise kahle. Kunesilo inkosi yamakhosi. Uma ngikhuluma ngenkosi yamakhosi ngeke ngikhuluma ngomuntu ngomswati wesithathu. Sokusiba nezinkosi kumbe ngithi ngakithi ngale banyelwe ngolimi esilusebenzisa ngakithi koMlawazi izinduna iyakomakhe ebizwa kuthiwa ngumvimbi makhe. So kwakulowo mcimbi khona ngalo mkhulu kakhulu ohlanganisela eMozambique, iZimbabwe, Mlawayo, iSouth Africa, iZambia kanjalo nje.
Yes, singathi umcimbi onje ulincede ngani?
Uthembo wokuqala usinceda ngendlelaphi yethu singabakomakhe ukuthi sivelaphi mhlawumbe kunabantu abangakuzwisisiyo njenge-Afrika ukuthi siyintoni. Ubuye usisiza kulaba abasebejoyine wona ama-organization la afana nabodudula bona laba abangazwisisiyo ukuthi befunde bekubone lokhu ngoba kunebhuku esizolikhupha singabakomakhe isizwe sakomakhe elizabe likhomba khona ukuthi siyintoni singama-Afrika.
Aye lapha besixoka-ke lo Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezama siko esintu. Siyabonga kakhulu Gobalanda, ungadinwa kusasa.
Ngiyabonga mntana Themba, ngiyathisa lezi zibongo ukuthi ngabe ziyakwenza lokho.
Yebo, manje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka melinkomo.
Siyahlangana kuhlelo uvuselela umoya. Umtshumayeli wethu namuhla ngomnumzana Busani Sibanda.
Sibonge babunkomo labalaleli engiliphathele khona namhlanje nanku. Yini ingilosi? Sikhuluma ngani masikhuluma ngengilosi? Sikhuluma ngani masikhuluma ngesifuyo? Sikhuluma ngani masikhuluma ngedlozi? Yini umsebenzi wedlozi? Yini umsebenzi wengilosi wesifuyo? Sikhuluma ngani masikhuluma ngezidalwa? Ngeke uzikathixo ezinhle. Ngizaqala ngedlozi. Liyini idlozi? Yini umsebenzi wedlozi? Idlozi ngumxhumanisi wethu thina esiphilayo labaphansi abangasekho. Okhokho bethu abasezweni lomoya. Yilo elisitshela idlozi ukuthi okhokho bakhala ngani. Yilo elisitshela idlozi ukuthi bathini abaphansi. Yini okumele siyilungise ukuthi bakwazi ukusondela babaduzane nathi, bakwazi ukuba le-connection nathi. Idlozi elisitshelayo. Idlozi libuye futhi liyakwazi ukudlulisa izipho zomndeni ezazikho. Nithola ukuthi isipho bantu bakithi kasiqhamuka esikayini, isipho sibuya ku-bloodline nge-bloodline nge-bloodline kule zipho zalelo bloodline. Uthi ukuthi babethiwa ubungoma. Idlozi yile bethathe lobo lidlulisele kulo elimkhethayo ophilayo lizodlulisa leso sikhwama sobungoma. Ayingenwe yidlozi, kuthiwa ungenwe yidlozi limdlulisele izikhwama zobungoma. Niyangizwa abantu bakithi abahle. So idlozi alisitsheli ukuthi umdala uthini, alisixhumanisi lomdala. Idlozi lisixhumanisa labaphansi, lisixhumanisa labokhokho bethu, lisitshela ukuthi okhokho bethu bakhala ngani. Yini okumele siyenze ukuze sibe munye labokhokho bethu? Lidlozi. Enenza kubuya isithunywa ngekuzikathixo. Isithunywa kukabili. Okokuqala, ngeke ukuthi umnyama ube lesithunywa esimhlophe. Ayikho lento enjalo. Isithunywa sakho sifana nawe. Isithunywa sakho sibuya emuva kokhokho bakho. Ngeke uthi umnyama ube nedlozi elimhlophe. Idlozi lakho lifana nawe. Idlozi lakho libuya emuva ngokhokho bakho, umkhulu bakho kusiyane. Isithunywa abantu baphiwe ngokungafani. Kulo muntu ophiwe isithunywa sokuthi mhlawumbe anakekele ibandla lakhe labantu abangu-10, 100, isithunywa sakhe sinjalo sicina lapho. sikwazi ukuthi ungumthandazeli uyi isithunywa sakhe. Sokuba lo muntu ibloodline yakhethwa ombathwe isithunywa sezwe, isithunywa esikhulu, isithunywa sezwe. Lo muntu ngumuntu omkhulu ezweni, okumele umuntu wedlozi o idlozi likhothame kuye, okumele lo muntu olesithunywa esincane akhothame kuye, ngoba lo muntu olwesithunywa esikhulu nguye othunyelwe to guide isizwe, nguye othunyelwe to guide isizwe, nguye ophathiswa isibane sezwe ombathwe esithunywa esikhulu. Isizwe asikwazi ukuya phambili without isibane sezwe. Isizwe asikwazi ukuya phambili without isibane sezwe. Umdala uyakhuluma but ukhuluma through ngesithunywa esikhulu kunombathwe isithunywa esikhulu. Nguye okumele alalelwe yizwe. Uma izwe lingamlaleli lo, lelo zwe lisebumnyameni, lihambe ebumnyameni, yikho kunje ezweni. Silahle bona abantu okumele bagayide isizwe, yikho kunje ezweni. Lo ombathwe isithunywa esikhulu sezwe ukhona to guide isizwe, ukhona asitshele ukuthi uNkulunkulu uthini, umdala ukuthi masenze njani, umdala ukuthi masihambe kanjani, umdala ukuthi kukuphi lapho kumele silungise khona. Nguye lo ombathwe isithunywa esikhulu sezwe, nguye nophathiswe isibani sezwe. Sibonge ihlo yezulu, mfihlo ingcwele, mfihlo ehlambulukile, mfihlo yokhokho, siphe amehlo, siphe lendlebe zikamoya. Uyakhuleka sibonga sithi Zulu.
Lapho lizwe umnumzana Busani Spanda obekuhlelo vuselela umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungameli Nkomo, sike sizwe ezabatsha. Kwezabatsha namhla sixoxa loDaniel Nxumalo ukhona ngale ke eMatebeleland North, ukhuluma ke ngezombusazwe. Siyakwamukela kuhlelo Daniel, kunjani ba?
Siyaphila Mthembo, linjani? Hayi, siphilile. Thina uhlupho esilalo esihlangana lalo yikuthi abadala bayatrethenwa ngapha emakhaya, especially emaplazini, batshelwa ngokuthi lingavotela i-3C impi izavuka, lizabona khona kyano kwake kwenzeka kudala.
Balethusela besithini?
Ke saba lohlupho olukhulu kakhulu kuviki ephelileyo, kuze kwahamba uMP kuleyo wadi. UMP wethu esamfakayo kuwadi 6 oyisigoga, ubehlukunyezwa ngale ngumuntu ongumama owebandla elibusayo, besithi bona engavele iqhubeke ngokukhontestemele i-3C ukuba ngukhansila bazambulala. So thina njengebandla asikhuthazi ukuthi khona khona singavotela ubaba uChamisa angene esihlalweni. Akasoza xothwe muntu emaplazini, kathuza xotha umuntu emaplazini ethi abantu baye ngaphi. So yilo uhlupho esilalo, njalo badala lingavumi ukutrethenwa evotini uhamba uwedwa. Lingakuzwa ukuthi kulomuntu oyenza khona lokhu, reportanini kumbe lisitshele sifake emsakazweni kumbe siyetshela amapholisa, ukuze kukwanise ukuthi laba abantu babotshwe ngoba ngabantu abaxhwalileyo.
Ake siyabonga kakhulu ke lo nguDaniel Nxumalo ukhona ngale ke eMatebeleland North. Sehlulekile ke xhumana lalaba abalwa impi yenkululeko bekhona ngale eMat North. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo uChibhuku Super Cup, iHighlanders inqobe iBulawayo Chiefs 6-5 sokutshaya imbekwa.
iCapes United 1, Wange 0. Herentals 1, ZPC Karipa 0. Kusenjalo uJacqueline Ngwenya owadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints Queens kanye neHighlanders Royals uthi usezaphakama umdlalo wenguqu wabesifazana ngemva kokuvunyelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba libuyele emidlalweni yomhlaba wonke jikelele. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Ujekuthi kubakhona kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele kwamaziwe angamakhelwane abalisa eleZambia kanye leleSouth Africa kutshengisa ukuba leleZimbabwe lalo lilakho ukufika kuleyo zinga njengoba selivunyelwa ukuncintisana lamanye amazwe.
Abankazana, i-women's football, thina singaphambaniswanga ukususpenda kwe-3 Zimbabwe, abana lathi sikhatshana. Singananzelela thina South Africa labana besidlala labo. So njengoba lathi sicela ukuthi sesikwazi sesibiseliwe. That is the pana. Once we buy that, I know what is what we can do it. Tina as the Amakaza Nesimbabwe, see our wins. This is a figure, Konapana, Lapa, Konakona, my teams. I will understand as in a session of a very basic Konapa. So, Yabonga, cool, good system to be swept for him.
Which taking a monu of his father, Yabat Allah, which I like Paula Lenya, on his cartil, Sumulo, Zimbabwe.
I thought I would be a school that was 1987, and grade 7 Konap. For the Konkon with Alabafana. Ngathola isikhathi ngangidlala ngkhaya eclub eMzilikazi Youth Club. Sasidlala ukhamtenisi emagedini yesitulo. Ngasembizwa ucoach usoso wasembizwa wathi uya kuZimbabwe Saints utrainela abafana. Ngatrainela abafana nje ama-juniors kuZimbabwe Saints. Waya ngazi ngawalithimu emankazana. Ngadlala for AA kuZimbabwe Saints. From Zimbabwe Saints ngahawukela nguDumisani wambiza kwaLinders. Ngadlala ko-Eliza, osikhangele.
Ujeki wekele ukudlala eseleminyaka engamashumi amabili lanhlanu ngoba esezithwele kodwa sowaphenduka njalo emdlalweni wenguqu eminyakeni edlileyo bengumuye okhangele amakawuso ukit manager ngesilungu owamaqembu abalisele Mighty Warriors kanye leLiang Mighty Warriors.
Looking ngihenza kwebhora ngasuka ngakuHighlanders futhi ngaba ngumanager wama-Royals ukuvula ukuthi ama-Royals esedilile. Ngacela ehofisini ukuthi nisicele ukuthi sivule ama-Royals. Basivumela abadala beHighlanders savula ama-Royals sayenza into zama-Royals ngazochiya sengisiya ku-television ngoba ngumanager wama-juniors television. Last year was the manager of senior team khale sambe administrator ema-ofisi ne-television. That is very in corner and I love football and I really love football. I wish it was a city corner. Ibhora nalilidlala qinisana ibhora liyekele into zama-trucks.
EleZimbabwe kalizake liyedlala kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba kodwa iqembu le-Mighty Warriors liki laphatheka kumidlalo ye-Olympics eqhutshelwe kweleBrazil ngo-2016. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Omanje sike singene kwezomculo ke uThembi Nkosi Maveri Mpofu obekuqembule insimbi zezwane ubekwe namhla koBulawayo. Omunye wakhe uElvis Mathe uphelekezelwe ngabantu abaningi kakhulu izolo eJolojo. Ababili laba bachabalala engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. Ukuze sizwe okwenzakaleyo namhla sixoxele ozinja ziyamluma umculi olodumo.
Hambe kahle kakhulu ngoba sibonga nje ukuthi umsebenzi wakhe ubuhlonipheka kakhulu ufana nomfowethu futhi uElvis. Bangamaqhawe laba fowethu bobabili. Ngicabanga ukuthi abakwenzileyo okwabo abakulandele emhlabeni bakwenzile babonisa umhlaba ukuthi bangamaqhawe. Ingakho nokufihla kwabo kube nokuhlonipheka kangaka nabantu baphuma ngendlela emangalisayo.
Yeah, usitshela ukuthi-ke uMaveri bambeke ngaphi namhlanje?
Luveve. Sibuya khona njengamanje hayi bephumile abantu bekhombisa inhlonipho nokumthanda nokujabula futhi ukuthi impilo yakhe siyayicelebrate ukuthi ube ngumuntu kanjani.
Ye, singathi kuyiwa phambili ubonani insimbi zezwane zizaqhubekela phambili kumbe kuyahamba njani?
Hayi, ziyaqhubeka ma singaqina nje emthandazweni ukuthi uBrema asheshe aphume esibhedlela alulame simqinise nathi singabanye abaculi sibanikeze ithemba. Umsebenzi uzoya phambili nokulinganisela neSoul Brothers wahamba ubaba uMasondo wayenguyo leader phambili esenza yonke into kodwa-ke iqembu nanamhlanje liyaqhubeka ogandaganda bakhona. So nakhona insimbi zezwane akukho okungavimba ukuthi lingaqhubeki lizoqhubeka iqembu ingoma zoqhubeka zidlala abantu nje abaqhubeke bes support umculo wakithi indlela abasikhombise ngayo besukumela into yamaqhawe akithi ngiyafisa ukuthi namhla na mangabe besaphila abantu beqhubeke futhi bebakhombisa uthando abaculi ngoba abantu sibonile ukuthi abantu bayasithanda ngaphandle la.
Sike sizwe kolampo ke silokhu silidlalela ke umculo weinsimbi zezwane kulabantu abathumezile sibili imlayezelo omningi kakhulu. Siyabonga kakhulu ke kuFacebook page yethu PO Indebele, kulo Precious Patricia Johannes othi rest in peace mashaha, siyalithanda kakhulu. Nomagugu Mabhena Nyathi uthi yebakithi saphelwa ngabafana bethu sikhangele. Uzobuya ke uSinini Bhango uthi liyasebenza kakhulu, sibongelo eza Jesus Panda ngomsebenzi wakhe akade sitshengisa khona kuFacebook. Zandile Mthunzi uthi bebekunzima sibili inhliziyo zethu zidabukile. Uphilani Moyo uthi hheyi bakithi kubi loko kwehleleke amajaha akithi silusizi kakhulu. Nanzwe Ncube uthi bulawa muhle Mthozo omuhle bayethe G uthi hhayi ke silahlekelwe. Sihle Phiri uthi ke kuzima abantu abafana bethu sebehambile. Lapho ke lizwe okade khuluma ngozinja siyamluma ke ebalelisa yamajaha la aphuphileyo. Singakehlukani isihlobo sikasikhangele ebezigokhela namhlanje. Abakubandla lesizisenzi Coalition for Change bathi ibandla elibusayo libathwalise nzima endaweni zonke zelizwe. Abakubandla leZANU PF bayakuphika lokhu. Sebebekiwe abakuqembu le insimbi zezwane ababhubhe ngeviki ephelileyo. Ye lingakhohlwa njalo ukuthi lisixhume kukheli yethu yethu Studio 7 at voanews.com. Nilakho njalo ukusithumezela ke imlayelo yendayizelo yenu etshiyeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ye sigqiba lapha ke uhlelo lwethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Nilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.